Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 7 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We would encourage the president to make the findings of that commission public, and if the recommendations are credible, to implement those recommendations.
America iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaburitse zvakabuda muongororo yekupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu, uye kuti vakapara mhosva iyi vasungwe.
Tengeri, one of the first centers kutanga kupa ARVs to the public in 2003, and now we've got more than 10,000 patients in care.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reAIDS Healthcare Foundation Zimbabwe robatsira kuvandudza chipatara chempilo kuBulawayo.
Tinotenda zvikuru mukuma Evans nekunditambira paStudio 7 one more time, and zviripo zvinyuwani.
Tichakupai hurukuro nemuimbi tinomuonga Dube pamusoro pedamba refu rake idzva rinonzi Nguva yekutenda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaburitse zvakabuda muongororo yekupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu, uye kuti vakapara mhosva iyi vasungwe. Izvi zvakabuda mumusangano wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica muWashington DC yaizeya nyaya yeZimbabwe. Maseneta akataura pamusangano uyu anosanganisa sachigaro wekomisheni iyi vaJake Flake vekuArizona, vaChris Coons vekuDelaware, uye vaCory Booker vekuNew Jersey. Vatatu ava vakashanyirawo Zimbabwe gore rino vachinotaura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of African Affairs vaMatthew Harrington, vakati vanoda kuona hurumende yeZimbabwe ichitora matanho akasimba kune avo vakauraya vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu.
We would encourage the president to make the findings of that commission public, and if the recommendations are credible, to implement those recommendations. Ultimately, we are looking for those who are responsible for what happened on August 1st and in the aftermath to be held accountable.
Tinoda kuti gwaro rezvekupfurwa kwevanhu riburitswe pachena kune vanhu vose, uye vose vakauraya vanhu kuti vatongwe nekurangwa.
VaHarrington vakatiwo vari kushushikana zvikuru nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanopikisa, vachipa semuenzaniso kwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa muteedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti avo vari kuendeswa kumatare, vachinzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo ZEC isati yazvitura kuruzhinji. VaMnangagwa vakakurudzirwawo kuti vazadzikise zvavari kuvimbisa mukuunza utongo hwejekerere vasati vataura kuti zvirango zvavakatemerwa neAmerica nevamwe vakuru muhurumende yavo zvibviswe. Mashoko aya akatsinhirwawo navaBooker. VaCoons vakatiwo Zimbabwe haina kumira pakanaka panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, nekudaro inofanira kusunga dzisimbe.
There's political reform and there's economic reform. And given the very deep hole that Zimbabwe is going to dig itself out of in terms of being a pariah state, both of them have to move.
Zimbabwe ine mutoro wakakura panyaya yekuedza kuzvichenura mukujidzana kwayo nedzimwe nyika.
Vachipawo uchapupu kukomiti iyi muzvina bhizimisi vaJoel Mutizwa vakati zvinhu zvave nani zvakanyanya panyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasi peutongo hwavamunangagwa zvichienzaniswa nezvaiitika pasi pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamutizwa vakatiwo vanoda kuti zvirango zvibviswe nekuti zviri kukonzera matambudziko kuvanhuwo zvavo muZimbabwe uye vemabhizimisi.
We hear talk that there are targeted sanctions, that the impact, the net impact of the sanctions on the economy of Zimbabwe is large. We are aware, of course, of the country risk, which is associated with the negative image that is painted as a result of sanctions.
Zvirango zviri kukanganisa nyika yeZimbabwe zvakanyanya. Isu vemabhizimisi hatichakwanisa kana kukwereta mari uye vanhu vekunze vari kutya kutanga mabhizimisi munyika nenyaya yezvirango.
Asi vamwe vakapawo uchapupu vaTodd Moss vanoshanda nesangano reCenter for Global Development vakati nyaya yekuti zvirango ndizvo zvakanganisa upfumi muZimbabwe ndiye mugodzi matsuro.
Finally, I want to raise an issue that I'm sure will come up today, which are sanctions, which are a complete red herring. The government blames U.S. sanctions for their economic troubles rather than grappling with their own mismanagement and corruption. There are about 70 people and about 70 entities on the U.S. sanctions list. Zimbabwe's leaders cannot borrow not because of U.S. sanctions, but because they have not paid their bills and are now more than $5 billion in arrears.
Nyaya yekuti zvirango ndizvo zvauraya nyika handi yechokwadi. Zimbabwe yakanganiswa nenyaya yeuori uye kutadza kutungamira. Zvekusakwereteswa mari inyaya yekutadza kubhadhara kwayo zvikwereti.
Asi vachipawo divi rehurumende pamusangano wakaitwa muAmerica neZuro, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 parunhare kuti vamunangagwa havana dambudziko nekuburitsa zvinenge zvabuda muongororo yakaitwa navamoshante.
Hapana chachinja kubva kuvimbiso yavakuru yemukuru wenyika. Vimbiso vakatiwo zvinhu zvichaitwa pajekerere, vanhu vachiona vachizvinzwira zvinonzi zvakaitika. Kana umbowo hwakapiwa pajekerere nezvazvakabudamo zvichapiwawo pajekerere panguva yakakwana naPresident.
Vamangwana vanotiwo hurumende inoda kuti zvirango zvibviswe.
Zvirango ngazvibve nokuti zvirango zviri kurwadza varombo.
Vachipindura mashoko avamangwana aya, mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanoti ZANU-PF haina kuzvipira kuvandudza zvinhu.
Politics dzavo ndedzekare kare dzeudzanyiriri dzekufoseredza dzemusengabere kupinda nepower. Vanhu veZimbabwe vavakushungurudzika nekushayiwa freedom munyika mavo, vakada kumacha vanoshudwa.
America yakatemera vakuru veZimbabwe zvirango muna 2001 ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reAIDS Healthcare Foundation Zimbabwe rakabatsira kunadzurudza chipatara cheMpilo Opportunistic Infections Clinic icho chave kunzi Mpilo Center of Excellence. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekunadzurudzwa kwechipatara ichi, mukuru weMpilo Center of Excellence Dr. Tafadzwa Swanda vati izvo zvichaita kuti chipatara ichi chikwanise kuita mabasa achinotarisirwa kuita nemazvo. Kunze kwekunadzurudzwa kwezvivakwa, pachipatara ichi pavewo nelaboratory iyo inoita kuti varwere vakwanise kuongororwa ropa ravo.
Tangeri, one of the first centers kutanga kupa ARVs to the public in 2003, and now we've got more than 10,000 patients in care. Tiri kutraya kushanda nema patients edu kuti tisangova pama ARVs chete, asi tivape zvimwe zvinhu zviri pamusoro pema ARVs kune vanenge vaine zvirwere zveBP, tikwanisewo kuvapa mishonga iyoyo pamupilo ipapo. Kune vane zvirwere zveshuga ngaaonekwe papa achibva awana rubatsiro rwese rwaanoda, ndiwatinoti macomprehensive services atiri kuda. and nasi futi tafura lab zvakura kuti ma test edu mazhinji takwanisa kumaitira panapa zvinora kuti ma results anokwanisa kuya nekukasikira ma services ano ava readily available kune ma patients edu varikurarama nechirwere cheHIV.
Sangano AIDS Healthcare Foundation Zimbabwe rakabatsira kunadzurudza chipatara chinorapwa vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV paparire Nyatwa Hospital muHarare uye chave kunadzurudza chipatara chakadaro paMutare Provincial Hospital. Mukuru weHF Zimbabwe Dr. Ernest Chikwati vati kusvika pari zvino sangano ravo rashandisa mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora mukuita chirongwa ichi vachiti donzvo ravo nderekubatsira hurumende mukurwisa HIV AIDS.
Kuti center of excellence kuitira kuti vanhu pavanotarisa murwere vasamuona somurwere as just like a client ari kuuya for my services, and we are not just looking at HIV, other services they might include sexual reproductive health services dzavanowana ipapo. Kana iri center of excellence inenge ichitarisirwawo futi kuti ive ichipa example kune mamwe my healthcare tozve tichida kutarisirwa kuti vamwe vachiuya vachiona izvi voenda vondokopa kwavo. Saka center of excellence ndokushanda example kuti vanhu vakope kuti this is the best way we can do it. Tikangoita focus on it, you can do it to make sure my clients with panel and an environment which is conducive for service delivery.
Mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland South Dr. Rudo Chikodzore avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi vatenda rubatsiro rweveAHF Zimbabwe vachiti runobatsira zvikuru muurongwa hwehurumende rwekurwisa HIV AIDS. Sangano reAHF Zimbabwe rakatanga kushanda munyika mugore ra2016 uye riri kushandawo munyika 13 dziri muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchikamu chino tinoedza kukuunziraiwo imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa nhau emuZimbabwe. Nasi totanga neDaily News. MuDaily News mune nyaya inoti vakatanga kuva Vice Chancellor veNational University of Science and Technology, NUST, Vafinius Makurani vaitwa gamba rerusununguko nehurumende yavamunangagwa. VaMakurani vanonzi ndivo vakave mumwe wevanhu vatema kutanga kudzidza zvemaths nephysics paUniversity of Rhodesia and Nyasaland yave kunzi University of Zimbabwe iko zvino. Totarisa muHerald. MuHerald vaburitsa tsamba yavanoti yakanyorwa negurukota rezveupfumi Professor Mutuli Ncube vachitsanangura mafambisiro avachaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Toendawo kuStandard. Vane nyaya inoti China yakumbira kuti America neCanada zvitsanangure kuti zviri kufamba sei maererano nekusungwa kwaMeng Zhou, mukuru wezvemari wekambani yeHuawei kuVancouver kuCanada svondo rakapera. Ndopedzisira neManika Post. MuManika Post mune nyaya inoti chero hazvo kurima kuriko kwakabata nyika yeZimbabwe, mamiriro ekunze nekusanaya kwemvura uyewo kunetsa kuwana kuri kuita zvikwanisiro zvekurimisa kuita kuti nyika itadze kugutsa zvizvarwa zveZimbabwe gore rega rega. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Topinda muchikamu chinotevera chino chatinokupai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisina chekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Masera sei vana weZimbabwe pamwe chete nekuWashington DC ko ine zvitando ndijaprodza. Ndiri zvangu muNamibia. Ndiri kunzwa vanhu vachitaura kuti manesi ari kusiya basa. Fiyo hakuchina, hamuna mishonga muzvipatara. Ini ndinongoti nemuono wangu dai vamwe vari vanhu vese vanhu vari mugovernment ngambomira kuenda kumabasa kwacho ngaadzire kugara kumba dziri zvesiiwewo ngaitoshayika kuda kunyatsa kuti tinyatse kuona kuti kune waya vakavhotera ED vanyatsa kuona kuti ED hapana zvaanoita muzimbabwe ingori tsetse kunyepera wanhu saka kuoma kwezinhu ini ndiri kufarira kuchaita kuti vamwe vanhu vavhurike musoro kunyange even masoja akabaya vanhu musiriti vasina mhosva.
Makadiko Studio 7. Aiwa ini ndinoti pachirongwa cheabuse yevanhukadzi ukaona munhurume chokwadi achiabusa munhukadzi iye pachezvake munhurume haana kutokwana. How can you abuse someone waunozoti even papower chaipo vanhukadzi vanhu vasitorina power? Munhukadzi munhu ishamwari yako yepedyo munhu waunofanira kuti ubate sezai mubatisiwo zvakanaka. So momendi yaunenge waakuzoabhuisa mukadzi wako kutoreva kuti hauna kukwana pfungwa dziya dzadzinge dzisimo. Munhu anonzi murume chaiye kana paine zvanyamboitika zvakaipa munogadzirisana mutaura mutaura munhu anonzwa. Saka zvekuabhuisa vanhukadzi izvi hazvina kunaka, hazvina kunaka kusaakwana ikoko.
Kana chavakabvisira mugabe chitoshari vakamubvisirei mudharawe vakamubvisirei mugaba itova nani pane vanhu vari kutonga kutambudzika nekuda kwevanhu ivavavo ngavabve hatichada kutongwa nevanhu ivavavo hapana kana zvinozivikanwa nevanhu ivavo vari kutonga ivavo ngavape chamisa atonge chamisa ndiyo vatiri kuda tiri kuda chamisa haikona vava mahara waizvo hatichada 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 vanhu ivavavo ngavambopa chamisa atonge.
Ndinokuzivisai zvekare kuti idzo ipfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisina chekuita neVoice of America. Tinokukurudzirai kuti mutiudze zvamunofunga pamusoro pechirongwa chedu chemangwanani ichi. Tiri pano tombotarisawo zvakare vamwe vanouya vachizotandara nesu paFacebook page redu reVOA Shona. Regai tione kuti mangwanani anhasi tsamba dzatumirwa nevamwe dziri kuti kudii. Alright, tichadzoka zvakare tozoverenga tsamba dzenyu dzamatumira paFacebook. Iko zvino tomboenda kunotarisa zviri kuitika munyika yeAmerica. Nezuro takakupai urongwa hwekuradzikwa kwevaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge H.W. Bush, tikakupai hurukuro yakaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naDr. Moses Rumano nezvenyaya iyi. Nasi tiri kutarisa upenyu waDr. Rumano sechizvarwa cheZimbabwe chinoshavawo chiri muno muAmerica. Tokupai hurukuro yavakaita naMarvelous Muhlanga pamusoro peupenyu hwavo muno muAmerica.
Inini ndakazvarirwa kwaMurewa, ndikaenda kuchikoro kwapatopu kwataidzidza tiri pasi pemuti. So kushingirira kubva ipapo kwakuzonoenda kuteachers college kwaNyadzire kuita mudzidzisi anodzidzisa kuprimary. Ndabva ipapo ndakazonodzidzisa kuMushumbi Pools Government High kuGurue. Ndabva ipapo ndakazoenda kuAfrica University kunoita bachelor's degree. Ndabva ipapo ndakanodzidzisa paMurewa Mission. Ndakazoita mukana wekumbotungamirira semutungamiriri wechikoro zvekare. Ndazobva ipapo ndakanoita zvidzidzo zvangu masters kuAfrica University zvekare. 2001 ndakawana mukana wekuuya kuAmerica kuzodzidza ndikaita imwe masters education. Ndapedza izvozvo ndakadzidzisa muno muAmerica ndobva ndazonoita zvidzidzo zvangu zvepamusoro PhD Miami University of Ohio. Ndobva ndadzidzisa paMiami University of Ohio, ndadzidzisa paUniversity of Cincinnati. Ezvinezvi ndiri kudzidzisa paMellon University pandinowa ndiri kutungamirira chikoro chezvefundo education. Ndini chairman and director of the graduate program paMellon University. University iri ku Canton Ohio.
Vandu vangadzidzei ne unorondo yeupenyu hwenyu nyanya takatarisa kuti pari zvino munyika vazhinji vari kurasikirwa nekufunga kuti vangaitawo zvipi neremangwana ravo.
Zvinoda kushinga uye nekutarisira kuti pamberi zvinozoita sei kwete kutarisa zvinenge tinazvo panhasi kuti kungadai kuchinetseka pasina zvinhu zviripo mabasa asiripoba. Ndinongokurudzira kunyanyanya vechidiki kuti ngavatarisire pamberi zviri pamberi ngavave neshungu dzekuda kuita zvinhu zvakanaka ngavave wanhu vanoteerera vakawimbika kuita magood citizens pakutanga vanokwanisa kuzvisimudzaiwo pachezvavo upenyu hwavo kuti vakwanise kubuda mune zvekunetseka kana mune kuti isusu muriedi aibudirireba ivo ngavaitewo kutanga vazive kuti vanokwanisa kubudirira nekuti zvakapuhwa namwari mawari zviri encoded in their DNA kuti munhu asabudirire ndozvinodiwa namwari.
Zvii zvamungati imi makaona pamakatanga kuya imo muno muAmerica zvisiyano zvamakaona zvinokukatya madzai kusvika naiye zvino?
Ndaiona utsika nemagariro zvakatisiyanei inoi nyika yakasununguka zvakanyanya zvekuti vanhu vanongoita zvese zvese. Zvakadaro saizvozvo inyika ine mikana zvekare zvekuti kune munhu anoshanda nesimba kunyanya anenge achibva kunyika yeZimbabwe kusinaba mikana yakawanda yekuenda kuchikoro uye nemabasa. Mikana iri muno yakawanda yekuti kune vanoshanda nesimba vanoteerera mutemo vanotya Mwari kazhinji zhinji kacho zvinofamba zvakanaka muupenyu hwavo.
Pane vamwezve vangativo pamwe vari kutsvagawo kuitwa mentorship nezvimwe zvakadaro, munoitawo here zvimwe zvakadaro uyezve vanenge vachida kukubatai vanokuwana ikupi?
Hongu, after every 2 years ndinoenda nemastudents angu kuZimbabwe kwandinenge ndichida kunorangidza kuwana wadiki kunyanya kuchikoro kwandakadzidza. Ndakadzidza pajekwa primary and secondary school uye ndigodzidzisa pamurehwa nekwanyadzire. Saka zvandinoita nemastudents angu tinoenda tichinobatsira wana tichiwarangidza kuti vane mikana yekuita zvakanaka.
Tombo avo vanga vari muzvinafundo vanodzidzisa muno muAmerica varumano vachitaura naMavelous Muhlanganya uye vari kuOhio. Zuro muri America nepasi rose rakapendera kuchengetwa kwemushakabhuva George H.W. Bush avo vakaradzikwa kuH.W. Bush Presidential Museum and Library at Texas A&M University kuTexas. VaBush vakaradzikwa parutivi rwemudzimai wavo amai Barbara Bush nemwana wavo Robin uyo akashaya aine makore matatu ekuberekwa nekuda kwechirwere cheleukemia. Veruzhinji vakabuda neuwandu hwavo kuzoonekana navaBush. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vakanga varikowo. Vaimbove mutungamiri wenyika vaBarack Obama nemudzimai wavowo vakanga variko. VaBill Clinton naamai Hillary Clinton vakanga varikowo kusanganisira makurukota akasiyana-siyana vakabatana neruzhinji rwevanhu nemhuri yavaBush mukuchengetwa kwavo. Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tiri kukupai hurukuro nemuimbi ari kuSouth Africa anoimba wavanoti Museve kuZimbabwe ane damba refu idzva riri kufanira kunetsa Christmas ino. Tinzwei hurukuro yataita namukoma tinomuonga Dube pamusoro pedamba refu ravo rinonzi nguva yekutenda.
Tena zvikuru mukumai vanzi nokunditambira pa Studio 7 one more time and zviripo zvinyuwani zvitoripo riripo damba refu nyuwani riri kutendera riri kufarirwa navanhu vanhu vari kudzana zvisingamboiti matunhu mudzimba nokusiyana-siyana kwadzo. Damba refu idzo 2018 production CD nguva yekutenda.
Makaribura riini iri mukoma wangu?
Damba refu iri rakabuda iko zvino iri rakabuda muna October 2018.
Saka ndiro riri kutopisa kai.
Ndiri kutopisa ndiri kurira ndiri kudiwa zvingaiti damba refu iri rine matrix anonakidza chete pariri. Raka lote 7-6 zine na hoje kasi.
Ya munoti ii ndo ilipa moyo pangu ndo ipi hapa.
Pana metsa kuchuza asi ilipo ilipiwa na wano sikambo ite inonzi zinitia isusu. Ilipa namba 1 kwa damba refiro li.
Mama gaya ipa makarova ili kutitindukitira isusu ii.
Mama zinitia isusu ii. It's a message, you know, taura ane ze makapuzi wanendi wataza ku kasinji makapuzi wanongo na utaza kuona ne same angle wana wane wani kufunga chunu wani every time mwana ifungo ozaki mwana chifungo ozaki saka naga ndaga sana ungura kutide mdiwa wangu ndivitia isusu ramangwana redi utashora mwesuwa uchazo fara kwa uchazo muna puwa zangu kutantivitia ndivitia isusu.
Manze unochapira kubva kuna tinomuonga Dube watataura naye ari parunare ku South Africa. Svondo rinouya topedzisa hurukuro yataita naye tichikupai zvedzimwe nziyo dzake dziri padamba refu iri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaburitse zvakabuda muongororo yekupfurwa kwevanhu muHarare nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu. Tichakupai hurukuro iyi zvakare svondo rinouya nedzimwe nzimbo dzatongai. Tinotenda kunge mange muinesu muchirongwa chedu tasvika kumagumo anokuoneka ine mufaro. Dini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndoti muswere zvakanaka vateereri.